Inini zvandiri tapana pano ndiri kushanda ndichi batsira macongressmen atingaiti isusu kumusha kwedu maMP asi kunokwanotwawo macongressmen nemacongresswomen vanenge vachikuchidzana kumaelection ano midterm US election. Saka ndiri kubatsira about 20 macongressmen across America yacho yese pamacampaign avo.
Muri kubatsira bato ripi tichiona kuti pane maRepublicans nemaDemocrats?
Inini ndiri kubatsira Democratic Party, macongressmen vamwe vacho vandiri kubatsira ndiSenator Tim Kaine, Beto O'Rourke, who is running for governor in Texas, Abigail Spanberger for Virginia, Dan Feenman ari kurana kuMinnesota, Lauren Bayer who is running for Florida. Saka vakawanda vandiri kubatsira pano.
Zvii zvamadzidza pakubatsira musarudzo yemuno muAmerica zvamunofunga kuti zvingashandiswawo kuZimbabwe paelection iyo yemamidterm election?
Chandinoona inini ndechekuti takwanisa kuwana vanhu vakawanda vatakarekruta kumagrassroots kuti vauye kuzotibatsira pakampeni yedu. Kubva zvatingati isusu kumusha kuenda cell by cell, ward by ward, province by province, ndozvandingadai tiri kuita kumusha kuZimbabwe. Kunoku zvakangofanana asi kunoku tinenge tichivati precinct by precinct, constituency by constituency.
Munoona imi bato renyu remaDemocrats richizokunda here tichiona kuti pari zvino maRepublicans ndiwo vakabata yatingati Senate zvese neCongress?
Zvatiri kuvimba ndezvekuti tichakwanisa kutora control of the House. There are two chambers, the House and the Senate. Saka mu Senate ndine projection yekuti izvo tinokwanisa kuwana more than 87%. And the Democratic Party inokwanisa kuwina the House, which will be very, very good for us. Isinini ndakamirira ndichibatsira macongressmen, andinoziva ini kuti ane shungu dzekuona upenyu hwedu isusu kuAfrica uchiendera mberi zvakanaka. Saka ndiwo macongressmen andinenge ndichisapota inini kuti apinde mucongress kuitira kuti patinenge takuvaita engage vanenge vachiengaja vachinotinzwisisa. Ini ndiri kuvadzidzawo ivo vachindidzidzawo. Pakuengaja ipapo ndofunga zvinhu zvinoreruka kumusha.